manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yeCyclone Idai konetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muna chikunguru gore rapera inoraswa nematare edzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashayikwa padutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakareba nekuti hurumende haina zvikwanisiro. Vagari vekunzvimbo dzechipinge nechimanimani vanoti hakuna motokari dzekubvisa matombo makuru anofungidzirwa kuti akatsikirira vanhu kanawo imbwa dzinokwanisa kufunidza panenge paine mitumbi yevanhu kana kuti cadaver dogs. Mimwe mitumbi iri kuwanikwa haichazivikanwe nekuti inenge yaora zvapawo kuti hurumende ikumbire chikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuti chizobatsira kuvheneka mitezo yemufi kana kuti kuita DNA. Nezuro, South Africa yakazivisa kuti yainge yotumira imbwa kuzobatsira kutsvaga mitumbi yevanhu kuchimanimani nechipinge. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti madzishe nemasabhuku uye hofisi yamudzviti vanofanira kubatana vonyora mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakashayikwa ava. Zvikoro makumi masere zvakakanganiswawo zvakanyanya nedutu mupengo iri. Nhasi vakuru veEuropean Union neUnited Nations munyika vashanyira chimanimani vakati vari kunetsekawo zvikuru nemitumbi yevanhu isati yawanikwa kusvika pari zvino. Vativo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi anonetsa kuti vanhu vakwanise kufukura pavanofunga kuti pakatsikirirwa vanhu nekuti matombo ari kungangu semuenzaniso akakura zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanotivo vafa kusvika pari zvino vava kusvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vamwe zana nemakumi masere nevatanhatu vakakuvara pane vakakuvara apa makumi matatu nevasere vachinzi vakakuvara zvakaipisisa. Vamoyo vativo mhuri dzinodarika zviuru makumi mana dzakatarisana nenzara nekuda kwedutu mupengo iri. Nhasi nyika dzakawanda nemasangano akawanda anga achienderawo mberi nekupa Zimbabwe rubatsiro runosanganisira magumbeze zvekubikisa migomo mamosquito nets nezvimwe. Asi veEU pamwe nevesangano replatform for youth development rinoshanda kuManicaland vanoti vari kushushikana nemashoko ekuti pane vamwe vaakuita zvematongerwo enyika panyaya yekugoverwa kwechikafu. Asi veEU vanoti nhasi havana kuona havo izvi zvichiitika asi kuti vangawanzwa mashoko ekuti zviri kuitwa. Bato reZANU PF ndiro riri kupomerwa mhosva yekunyima vanopikisa chikafu. asi vakuru vebato iri vari kuti vari kungobatsira nemotokari dzekutakura chikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji nemamiriro akaita zvinhu kumanikaland.
Tine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health tichishanda ne National University of Science and Technology. Tadoti havaindise vanhu vanoita DNA vokunasti yakambotibatsira pakamboita ine njodzi kuwesekiseku kuvanhu vatsva zvebeyond recognition. Last time pazvakava zvaitika kumvuma, it took us more than 3 months to identify mapoti. But nenyaya yeDNA yaakugona kuitiwa nenasti kuda nedzimwe university, kune imwe institution iri muno mutown futi muHarare. Tinofunga kuti kana ivavo vakamobilizewa vakainda, kana mitumbu yawanikwa, DNA inoita nekukurumidza.
Ko vamwewo vana veZimbabwe vangadai vakateerera, tiri kunyanyotarisawo nevamwe vari kunze kunoku, zvamukati zvinodiwa kuti vabatsire vamwe vakawirwa nedambudziko, zvii zvinganzi zvamukati muri kuda nechimbi chimbi?
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora, tinofunga kuti kana vakatumira mari ukafonera kuofisi kwangu 263-242-793-808, ivavo munopiwa nhamba yokuMinistry of Finance. Ndo kwatakati haiwa mari yese president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika njodzi seizvozvi mari yese ive accounted for nokuMinistry of Finance. Ndo vanozoti inoda kushandisiwa nokuministry kwangu, inoda kushandisiwa nokuhealth, kusocial welfare, kuitira accountability ive straight. Vanoda kutumira kana dziri magoods, vanotumira kuministry kwangu ikoku. Tine holding house yataisa kuManyame kuitira kuti Manyame air base, kuitira kuti kana zvine zvauya nendege zvongouya zvichichengetwa ikoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwaMutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya for iyo icyclone, zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth africa kana vari Botswana, vokunanozambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders. Zvouya muno muHarare tozozviindisa kwezvine zvichikodzera kuti zviinde.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku kuti tinzwewo zvavari kuona nenyaya yekupiwa kuri kuitwa vanhu chikafu.
Zviri kunyakutirwadza parizvo ndechekuti veruzhinji kusanganiswa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirira kuti havanga vachitipa sapoti yakanyanya. Yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa, zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaitawo kuchinhu chaakutanga kushungurudza vano chekuti pane vaakutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma, zvaakupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti tikada titende maZimbabwenzi nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zviri nani.
Munganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvemaatongerwo enyika, ndaanani chaizvo vaari kuuya vachipindira munyaya yekupawo nechikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotorwa nyaya dzechikafu, vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kubato riri kutungamirira repanosiyo. Pari zvino tingati panga pane makakatana akati kuti anga akatanga pekutangana nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vanganzi ndevebato iri kana bato iri. Rinongoziva kuti pamushavo pakashayika mai nababa, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane imba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo madambudziko maonera atinoita vanhu vanenge vasina mafeshi zvatingati ndo mapolitical feshi. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupevu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no murikuinya kushandisa social media kutaura zvinhu zvakawanda zviri kuitika, saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media. Saka ndingangoti muchidimbu tiri kuona nezvematongerwo enyika vakarekera kudivire ZANUPF varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vachitaura vari parunare kuChipinge. Nyangwe hazvo hurumende yakabvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana weelectronic transaction tax pakutengwa kwefodya. Varimi vari kunyunyuta kuti mutengo wefodya uri kuramba uri pasi, asi vemisika yefodya vanoti mitengo yave kukwira kana zvichienzaniswa nemitengo yaivepo pakavhurwa misika iyi svondo rapfuura. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya, sezvo vanotenga fodya vaigunun'una kuti vaizorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya. Asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino, mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya, izvo zvisiri kufadza varimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti varimi vakawanda vachiri kugunun'una nemitengo iyi. Mumwe murimi wekukazangarare kukaroi vaLast Kawani vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuAmerica haasisina kufanana uremu nemaRTGS dollars.
Ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatutengerwa nayo iri US payakaretwa, varubva vafunga kuti murimi aruta mari steric, saka vadzikisa mari US.
Mumwe murimi vanomo Sakala avataura neStudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika weTobacco Sales Floor vati mutengo wange uri pasi pewavange vakatarisira.
Zviri nani but hatsikutsikana nemapurisi acho, mapurisi acho akadzika zvikai.
Mari iri kuuya iri kunzi iri kuuya iri paRTGS, ndakapromisa topuwa US kapai, but US racho harisi kubuda, iri kunzi iri kupuwa 100% yeRTGS.
Nhasi mutengo wepasi paTSF wange uri dhora rimwe chete pakirogiramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu pakavhurwa misika svondo rapfuura. Kumusika weBoka Tobacco Floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende.
Pakanga paine nyaya imwe yakanga iripo, yanga iri yetaxi kanga yakaiswa nehurumende, saka ndinodaira kuti mabuyers vakanga vasingawirirani nazvo nokuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei mubhajeti mavo. Asi vakaenda vakanotaura nehurumende, hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo, saka ndo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo. Asi nyaya iyi yakagadziswa.
Vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo.
Zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65. Now ezvinezvi taona mapurisi akwira akuma $4.70-$4.75. Yepasi akatanga ari ma $0.20 asi yezva akwira akuramba achikwira. Highest yataona ezvinezvi, lowest yanga iri kuma $0.80. Saka svondo rati pane difference $0.60 iripa.
Mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya, vabuyers vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga, sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi. Zvichakadai, varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe neTobacco Industries Marketing Board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuAmerica, imwe iri maRTGS. Zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya, varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS, asi vachipiwa mikana wekutenga madhora ekuAmerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi. Gore rapfuura, Zimbabwe yakawana mari inosvika bhirioni remadhora ekuAmerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika, asi gore rino mari iyi ichadzikira sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti ichamisa pamberi pematare edzimhosva vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vachipomerwa mhosva yekushandisa zvisiri pamwero mari yehurumende uye kushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. VaMeng vakashayikwa kuti vaivepi muna Gunyana gore rapera apo vaishanyira kumusha kwavo kuChina kwakare vachibva kuFrance uko kune muzinda weInterpol. Beijing yakazobuda pachena ichiti yainge yakavachengetedza ichivapomera mhosva yekutambira chioko muhomwe. Nyaya yehutano yadzoka zvakare kuva chinhu chiri kutaurwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica panguva iyo hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump iri kukurudzira kuti mutemo inoita kuti veruzhinji varapwe nyore weAffordable Care Act ubviswe, ukuwo bato rinopikisa reDemocratic Party richironga kusimbaradza mutemo uyu. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2010 apo vaBarack Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica. Magatirira kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemunyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarori mahombe muguta reDurban kutanga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Izvi zvinonzi zvakawedzerwawo mune dzimwe nzvimbo dzakaita semupumalanga neCape Town. Vamwe vari kupomera vakuru vehurumende vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nemutedzeri wegurukota rezvemapurisa vaBongani Nkogi mhosva yekukonzeresa kurwiswa kwevasiri vemunyika iyi kuri kuitika uku kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura. Kurwiswa kwevabvakure uku kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vasina pekugara muClay Estate pedyo neDurban mushure mekutiza dzimba dzavo. Vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanogara mumusha weKenville vanonzi vakatizawo misha yavo nemusi wesvondo mushure mekurwiswa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi kunyange hazvo ari kunzi mune dzimwe nguva ari kubatsira kudzivirira vasiri vemunyika iyi kuti vasarwiswa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika Jonga kandemiri we Studio 7 abata muchikairi wemarori vaPatrick Makuwaza avo vari muDurban South Africa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvara nhasi tingati zvinhu zvine zvakati nyarare. Asi dambudziko riri kunetsa nderekuti hatingabva tati zvinhu zvanyarara nekuti vakomana vacho vanogona kungosangana newe pakona vongokuita zvavanokuita vombva vakusiya ipapo. Saka dambudziko rinozongosara rarako wega iwe nezvaunenge waitwa ipapo, vamwe vanogona kuzazviziva kuti ndozvaitika. Asi vari zvimwe tinogoti situation yacho zvai yakati nyarare, but muri kutyisa kufamba. Vakomana ava vanongoti kana usiku chero nguva yavangofunga kuti vaite zvinhu zvavo vanongotanga kuita zvinhu zvavo. Tingati hazvina kuti ungati ungazvigadzirire kana kuti ungazvidii, zvinongoerekana zvangoitika anytime any moment. Saka ndezvokutongoti iwo munhu pachako wega unofanira kutongogara wakagadzirira kuti anytime pazvine zvatongoitika wotongoita action, nekuti akutogara mapepa zvese nezviri important zviri muhomo kuitira kuti vakatanga wongotisa wosiya mota yacho yevaridzi yakamira uchienda.
Saka nyaya yehombe chaiyo ndeipi iri kuita kuti murwiswe?
Nyaya yehombe ndeyemabasa ndo yanyanya kunetsa, nekuti vakomana vekumba uko vari kupindawo muno muchokwadi vachitora mabasa nesituation iri kuba kwedu kwaina kumira zvakanaka. Saka muno muti akupinda tichitora mabasa, munin'ina wangu akashaya basa kumusha, ndinokomudedza kuti munin'ina huyo panapa ubate nepapa. Saka manje nouwandu manje hwataita kuti makambani mamwe tinenge tiri kana 30 kana 40 tiri vekumusha tega, vanobva vaona kuti tanyanya kuvatorera mabasa. Saka vakuzama kuda kuti rwisa kuti tisiye mabasa acho. Saka vari kupinda mumakambani mamakambani vachipisa, vamwe vachitaura nevarungu vacho. Saka zvinhu zvacho tingati izvozvo hazvina kumira zvakanaka.
Saka vari kurwisa zvizvarwa zvezimbabwe chete here kana kuti chero munhu anongori chizvarwa chekunze kwesouth africa?
Vari kurwisa zvizvarwa zvese zvisiri zvemusouth africa, asi vakanangana navo chaivo chaivo. Vari kunyanya vatorera mabasa chaivo chaivo vakomana vekuzimbabwe, nekuti ndo vanenge vane uchenjeri hwokufambisa marori aya. Vanenge vane uchenjeri hwokuti vakatumwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzinonetsa kusvika, vanoshandisa mambozhanhare ava vachitarisa pamasocial media kuti vasvike panzvimbo nekukurumidza vasingarasike. Saka varungu vacho muno muDurban vanowanikwa vachifarira vakomana vekumusha chete, vakangonzwa kuti mukomana abva kuzimbabwe vanoziva kuti basa ravo rinofamba zvakanaka. Saka ndo hondo yatiri kunyanya kurwisana navo. Ivo vakomana vacho muno vari kurwira mabasa acho, vakapinda mumakambani macho vachinziva testwe marori acho zvekare, vari kutadza kumadhiraivha marori acho vachiita matsaona munyika mavo. Saka vakomana vekuzimbabwe vari kuonekwa vachigona basa. Saka tiri kunyanya kutora mabasa munzvimbo yeDurban muno.
Mapurisa ari kubatsira zvakadii mudambudziko irori?
Nhau yacho vajonga kandimire tinganyepe kuti titi mapurisa angabatsire kusvika pachidanho chipi, nekuti nhau inotika ndeyekutiwo pakanzi paitika hondo panapa patorwa mota yatorwa makii yapazwa kana mawindo kana dhiraivha akwara, mapurisawo vanongomhanyo vachisviko panzvimbo sebasa ravo ravanonzi vavaiti. Asi taitochema kuti dai iyo hurumende yachona yagona kuti yagara pasi naivo vakomana vacho vemunomu naivo varungu vacho vatinoseenzera nesu vachono tayanana taona kuti way forward ndeipi, nekuti izvozvi takungogara takabatira urawo maoko, nekuti hatizive kuti ukatumwa kubva mukambani uchienda pane imwe nzvimbo unosvikere kana kuti haudzoke, kana mhuri dzedu takutogara tatodzidzisa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwatiri kushanda kuno.
Asi mati mamboedzawo here kugara pasi naivo vemusouth africa iva vari kukurwisai?
Nhau inonetsa vajonga kandimirei nhau yezita rinonzi foreina. Kana uri muforeina mukati meimwe nyika unenge uchionekwa semunhu asina kana kodzero yekutombofamba munzira dzemugwagwa kana kudya chemo kana kuita chimwe chinhu.
Saka pane vakaurayiwa here kana kukuwadzwa mukurwisana kwanga uchitika ikoko?
Hondo iyi haina kutanga nhasi vajonga, hondo iyi yatone time. Vakomana vemunomu vajonga kandimire vanouraya havatezve kutamba, vanopfura nekuti vanopfura havatye kuuraya munhu. Kuuraya munhu hachisini chinotyisa muno musouth africa.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaPatrick Makuwaza vachitaura vari parunare muDurban South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu veStudio 7 pamadandemutande edu akasiyana-siyana kana kuti social media. Regai tinzwe zvavataura naMavelas Muhlanganyauye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. PaFacebook page yedu yeShona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu reChimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mupengo reHurricane Idai.
Mutaura na Gift Masipeka.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi checyclone idai.
Ndokwadi ndindakachinyora nechimba.
Makadi iko.
Kuna simba vanzazi makadi zvei.
Aiwa tiri wadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu?
Chaita ndinyanyo nyora rombo rwunyaya yekuti ndakatarisa damage yakakonzerwa ne cyclone idai. Ne kufa kwakaita vanhu vazhinji. Zvakandibata ndikanyaona kuti mani inzvimbo iri too remote inotodawo voice rinotizibatsira kuti zvisvike kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kuruva rubatsiro. So basically song kambo kanonyanya kuda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasi pezuva vese kuti titarisewo chimanimani tipo meso. Uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko. Ndine vamwe vanhu vakatofawo patsaona iyo yecyclone.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi ndakaenda ndikaona zvichimamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti kwanise kusikagumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifunga kuti unoedza nogodaro vachiwane kumbatitakavashayo. So zvinhu zvakanditumawo kuti tide call upon the corporate world ne world at large once ndiwo chichemo chedu sechimanimani.
Imbotitsenhurai mbijana chimbo chenyu ichi.
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe, tokumbira rubatsiro sechimanimani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe, shuga iyo inobatsirawo mumwe munhu. So zvatingati ndozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinova kana runguya rwatomhunitorera nekuti zvinhu zvakanga zvaitika information yese inenge ichidiwa nezvinhu zvanenge ada kuinge zviri mukambo zvanga zviri pachena zvaionekwa nyambo nemifananidzo nekuenda kwatakaita. Saka zvinombonditorera kana zuva rimwemaritapadara nyangwe chipinge inochema Jehovha maritapadara pakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu pakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvipfuvo ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu hama dzakaparara varumewe vanokuparara semuka zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano mari pindirai pakadai ishe pindiraivo pakadai matibaya pamoyo nepfumo rinorwadza amatabaiwa pamoyo nepfumo rinorwadza asi yatirasa tariro atirasa tariro.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uko zvarwa zvisiri zvenyika iyi zviri kurwiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yetropical cyclone idai kuchipinge nekuchimanimani kuonetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro kuri kuita hurumende. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa yokandwa yoraswa nedare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheshona na 6 mangwanani mangwana. Iko zvino ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzeIsindebele. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 27 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali baqeda izimali zama-diamonds bebhidlisa ibandla kunesikhanyiso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukulisa abantu abajekiselayo.
Ezinye izidumbu zabantu abafele kungozi yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lumsebenzi.
One of the challenges that we have realized with the local Met Service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo, abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekumele kuthunyelwe umbiko wokulimukisa uzimbabwe.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ikakhulu ephathelane lezomkhathi. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende e-Standing Rules and Orders Committee apotapote esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye zezidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland ezibikwazi sedlula amakhulu amathathu zilokhu zingakagetshwa zakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ukuze zingcwatshwe kakuhle ngesizathu sokuthi uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lomsebenzi. Ezinye zezidumbu lezi zimbokothwe izinkalakatha zamatshe athwelwe ngamanzi adinga ubungcithi obuthile ukuze asuswe. Iziphathamandla ze-European Union ezethekelele eChimanimani namuhla zithi akulandlela yokukhipha izidumbu lezi ngobunengi okwamanje. Lanxa kunjalo izimuli ezilahlekelwe izihlobo lokhe ziphanda ngezandla zikhipha izidumbu lezi loba nje kungelula. Uhulumende uthi inani labafele kusehlakalo lesi okwamanje likukhulu elilodwa elilamachumi afika phose ayisishiyagalombili 179. Iziphathamandla ze-European Union leze-United Nations ezethekelele eManicaland zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi amalunga ebandla le-ZANU-PF ancitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abakhukhulelwe imizi i-cyclone. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo bathi sebehluthunelwe umsebenzi wokwaba ukudla lokhu ngamalunga e-ZANU-PF. Imuli ezidinga uncedo oluphuthumayo eManicaland zibikwa zidlula inkulungwane ezingamajumi amane 40,000. Siqoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuse. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali, baceda izimali zama-diamonds, bebhidliza imali akunasihanjiswa ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane lenkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abatshengiselayo. Hhatshi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe mfowethu akulankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi zamanzi, ama-earthquake, esicela usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha eliyehlukile kakhona, nxa lingelazo izinto ezolwezinja. Ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa lezana zitrainwane. Ngoba sokuyingozi lokhu mfowethu, bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo ngoba sokuphambanisekile vele.
Uthini ngembiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga e-ZANU-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokho kuvele kuvamile ukusela lobuqilo budlwangudlwangu obuseqembulini le-ZANU-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngendlala, abalamizi bafuna ukudla ngapha, laba sebevele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalisi eselifelodwa. Ye, ubusela bakhona kuvele bukhona, abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanukhlevu bayabazantshontsha ukudla lokhu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ngokuthumela imibiko ezwisiswa yiloba ngubani ukuze kwehliswe inani labalahlekelwa impilo. Hatshi lokho okuvelele ilizwe ngemva kwezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elidale umonakalo omkhulu eManicaland. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi ezibona ngokuguquka umkhathi zikhuthaza uhulumende ukuba afunde ukulungiselela elakusasa ngokulungisisa amaphutha abe khona ekuphathweni kwengozi ezedlule ezifana lengozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elisanda kwehlela izigaba zeManicaland, Mashingo leMashonaland East. Eyinye yalezi ngcwethi uDr. Leonard Unganayi uchasisa ngabakunanzelele ngomonakalo obekhona eChimanimani leChipinge.
One of the challenges that we have realized with the local Met Service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo, abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekunjesho kumele kuthunyelwe umbiko wokulimukisa uzulu. Ukubona kwami nesinye sezikhedle ezikhona kwezokusabalalisa imibiko ephathelene lezomumo womkhathi.
Enye inkinga ekhona uDr. Unganayi uthi yindlela ababona ngezomumo womkhathi benza ngayo elizweni bengacebisa uhulumende ngokwaneleyo.
Because you don't want to just say this is going to happen without a proper advisory. So some of those gaps.
Akumelanga ukuthonga ukuthiwa lokhu yikho okuzokwenzakala kungekho ndlela zokucebisa okumele bacetshiswe. Lokhu ngokunye osekulungisiswa ngeqiniso lokuba kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sizawubona umahluko kundlela bethula ngayo imibiko yokulimukisana.
Omunye wabaculi besifazane elizweni unkosazana Edith Katiji owaziwa ngelokuthi Edith Weutonga uthi kunengi okwakungenziwa ngabakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa olwabaculi ukulimukisa uzulu lohulumende ngengozi eyayizolethwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai okwakungasiza ukwehlisa inani labalahlekelwa imiphefumulo.
abahlabelela abaningi sihlala thi ku-social media bathi besingakhulumi ngakho and mina njengo-Edith Wotonka ngezinhliziyo yami ibuhlungu ukuthi I think ngabe sancedisa abantu abaningi ngokukhuluma ngakho ngokuhlabela ngakho ukuthi siqaphelise abantu ukuthi hhayi ikhona ingozi ebuyayo suka nini lapho elihleli khona suka nini lapho lalela nini lihambe liyehlala ku-higher ground bathi asenzanga khonoko
u-Edith uthi kumqoka ukuba sizinuke amakhwapha njengelizwe sibona ukuba singenzani ukuthuthukisa indlela esiphatha ngayo izehlakalo eziyingozi
kathesi sesibhizi sesiphointa sesikhombana ngemini but i-damage has been done abantwana sebefile isasa lethu selifile abantu abasela ndawo zokuhlala abasela ukudla abasela mizi abasela lezimfuyo abasela but kukhona vele ekwakumele sikwenze thina njengabahlabeleli esingakwenzanga and ngithi le kumele ibe isifundo ukuthi kusasa ungathiwa khona laphana kuyabe kule 65 degrees baleka nini siyabaleka siyenzani siyazisa umphakathi ukuthi hhayi lapha njengabahlabeleli zwanini ukuthi kuthiwani kumele sihambe
kusenjalo umphathintambo wezabelo engumgcini sihlalo wequla labaphathintambo abakukomidi ebona ngezokulondolozwa kwemvelo lokwenqabela ingozi umnumzana July Moyo uthi kuningi asebekufundile ngemva kwengozi edalwe yi-cyclone Idai.
For instance, the center that we want to create is being financed by a Strive Masiwa.
Nakube yindawo esiba khona nokunaphakathi. Ibe nemitshina yakulezi nsuku okufana naleyo esetshenziswa kwamanye amazwe esiza ukwazi isimo ingozi ingakabi khona lokuthola ulwazi olwaneleyo lapho ithe yaba khona leyo ngozi.
Iningi lalezi ngcwethi zithi okunye ungasiza ukwenqabela ingozi yalolu hlobo njengaleyo elethwe lizulu elesiphepho yikufundisa uzulu phezu kokuqakatheka kokulondolozwa kwemvelo yona esitshabalala osekubangele ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ekomiti yedale lePhalamende eStanding Rules and Orders abhodabhode esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho athi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo njalo abantu balokhu begebha bedinga izihlobo zabo emanzini lalapho okudilike khona. Unkosikazi Lillian Timvios obekuleliqula uthi baza kwethulela uhulumende kanye ledale lePhalamende umbiko ngabakufumeneyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Manzi khona izi zonke akusela indlu lapha kule indlu khona kulamatshe amakhulu aphansi khona. Ngifike bethi kwakhona bathole belokhube izolo bathole abantu abathathu khonapho imuli lokhu ezilokhu zizigebha zidinga abantu izihlobo zabo so kulo munye ugogo bakithi over 60 years I think ade lokhu begebha uthole lokuza umakoti wakhe lo mntwana wani so athi sibedinga i-7 year old.
Bekungela abantu ababancedisayo njengamasotsha kumbe abanye abalolwazi olujulileyo
akulalutho gaya kuthiwa khona khona ino abangane ade bebuya bencedisa kodwa baze badinwa labo ngokuthi akula stafu esifikayo ngale akulalutho and then kuthiwa kwakhona kule ndawo lapho kuthiwa kwakhona kuphiwa abantwana kuphela isitafu umfazi ka-MP wangkhona lwana kuthiwa ngusako kumbi ibizo lakhe mbani ukhiwa lwa umfazi wangkhona kuthiwa khona ama-2 years old and below kuphela so abantu kwaphana vele amashopu angkhona kuthiasebeqheza izinto vele akulalutho ade kufanele ukuthi amasosha abencedisa kodwa kuthiwa vele bazizulela kwapha abasancedisi
ukuthi abanye abantu abenelisi ukuthola ukudla abanye bayakuzuza
yiniqiniso hhayi kukhanye ngani kulokuyikhempu lapho okuhamba khona abantu bona abaphiwayo abalamakhadi bona ngobodwa abaphiwayo nxa kungela vela kuyo. So into le efanele ukuthi vele sithe khona sizabhala i-report. Akulungiswe bakithi ubuntu bethu akusi angikwazi ukuthi ubuntu bethu bangaphi kumbe shuwa. You know ukuthi kwakhona wena. Then angikwazi ukuthi ngingathini kodwa kubuhlungu. So sike sahlangana ne-NGO sesiphuma. Sabatshela sathi hayi abahambe ezindlini. Bepha abantu bayiwe ukuthi bethe bebe yiwe abapha abantu. Hayikhona ukupha abantu laba ma-politicians. Because ha kukhanya ngani sebe-politicize i-aid yangkhona. Namhla sihambe eChipping akunamanzi eChipping ngokuthi kwakhona ama-pipes onke athethwe ahamba.
Lo ngunkosikazi Lillian Timvios olilunga lekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders njalo engowebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu le-ZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Kuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira, ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba waye kwabozala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla lezanu. Kusihluphe kakhulu-ke, kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu abaningi-ke babuhlungu into yangkhona ibuhlungu. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla, i-constitution yebandla, sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi izanu siyehlulekile. Yindlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo, indlela ehloniphayo, indlela njalo ezakwenza ukuthi bantu babe nethemba lokukholwa ukuthi sile ndlela esingahamba ngazo izinto, ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthithi izinto zingahanjiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye, kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa. Sileleleke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu la sebantwini nje abathe bebona lokhu banakanela ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithini?
Esingakutsho ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli benza ukuthi-ke abantu babe nombono onjalo. Sesikunanzeleleke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutsho ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yezanu kumbe ngithi sisekele izanu ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yikuophoza izanu. Ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana lezanu. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye, usekela lo odlelana naye atsho ophikisana naye. Okwakhathesi siphikisana naye izanu, asinasizathu sokuthi sisekelane naye. Njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe lokukholwa ukuthi sisekelane nezanu, sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane nezanu bebephambanisa.
UMnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT. Kulife Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela udaba lokuhlaselwa kwabokuza abagoqela abadabuka eZimbabwe izizalwane zakwele South Africa eDurban. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lokulungisisa umonakalo odalwe lizulu lesiphepho ele cyclone Idai kwele Mozambique sebebhekane lolunye njalo uhlupho lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leBhilithane, iMelika, Australia, Canada lamanye ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokuqoqa uncedo olumele luqondiswe kwabehlelwe ingozi yezulu lesiphepho elidale umonakalo omkhulu eManicaland lasemaSwingo. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative labo bamanyene lezinye inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane ekuqoqeni loluncedo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Freeman Ncube ochasise okuningi ngabakwenzayo.
Sihlangana lama organizations amanye athize bathe bona kungcono ukuthi kuhlangene kube ngabantu bonke sibamba sizame ukubambana ukuze sibone ukuthi siyancedisa. Sakubona lathi ukuthi into enhle kakhulu leyo ukuthi sisebenzisane le embassy le government yaseZimbabwe kodwa through embassy yase United Kingdom kanjalo. Bekulabanye ama organization nje akuphuma ku diaspora lawo akade busy encedisa ngaphandle kwawo lakade sebevele sebeqalisile kanjalo, kodwa thina siyibone ukuthi sibambane lenhlanganiso eziningi ezinye kade sesisebenzelana lani le embassy yase United Kingdom ukuze sibone ukuthi sikwenza kube kukhulu sincedise si-unit A1 singabantu banye sibambane njalo.
Esele kubuthanisile lapha ikuphi sibisibili?
Impahla seziziningi sokulamasaka lamabheli lamabheli ase amaningi ukuthi I think kungaba ngama-container 4 or 5 angaba khona kathesi angaphuma ehamba. Sisazama ngomzamo wethu konke ukuthi siqogelele imali, sicela abantu nje ukuthi sincedisane ngemali ukuze sikwanise ukwenzani ukuthi sihambise ama-container lawo ngokuphuthuma masinya ukuze abantu bakwanise ukuthi bathole izimpahla, ingubo, izicathulo, into ezinjengazona lezo, lezinto ezinjengabo i-medication esathi amaphilisi, obandage lani, konke izinto ezinjengazona lezo sokuhlanganisiwe.
Njengangale Mozambique kuthiwa sokuqhamuke lomkhuhlane wesihudo se-cholera, lina lani likhangelele ukuthi liyencedisa lapho kuqhamuke umkhuhlane wesihudo?
Organization nje eyinye evele eyaqala ngavele ukwenza iZimbabwe Diaspora Cholera Crisis ngamadokotela ahlangana bathi behlangene bathi kungcono bayenze. So bona lawo sebekubonile lokho ukuthi kuzokulento enjalo yenzakalayo, so babhizi lawo bayahlanganisa ukuthi babone ukuthi bangakwenza njani ukuthi bakuvikele ukuthi kungangeni kakhulu nganene ngapha eZimbabwe.
Ale sabeli na imibiko esiphuma yokuthi uncedo lolu engxenye alusaqondiswanga ebantwini abavele beqondane lokuthi bathole lolu ncedo.
Asikezwa kangako ukuthi sokulento enjalo engabe siqalisa ukwenzeka, kodwa kuyukuthi thina ngapha sizama ngendlela zonke ukuze sibone ukuthi izinto lezo esizithumela ngapho ziyafika, siye senze lokuthi dinge kunabantu nje sizabacela ku-team yethu ukuthi bahambe bafike bayebona ngamehlo ukuze kube lesiqiniselo ukuthi abantu be-diaspora bakhululeke inhliziyo zabo ukuthi kulabantu seke bahambile babona ukuthi izinto lezi zifika and zifikela ebantwini lawo abahluphekileyo njalo abazidinga lezo zinto.
Emalini lapha selibuthanise ngakanani?
Ngikhangela ngama different organization njengoba ngisitsho ukuthi abayakade ngaphandle. Abanye si i-target sifika kubo 60,000, enye kade ngibonile singena kubo 14. Thina ngoba sile almost 4 days sikuqalisile lokho, we are already hitting i-target ka-5 at the moment, but yena okwanamhla angikakhanyele sisibile ngamandla, but i-target yethu sifuna ukuthi ibe ku-50,000 to 100,000.
Ukubamba kwabeZimbabwe ukuphathisa kule ingozi ukubone njani wena?
Ukuthi ngiyajabula ngoba okunje angikaze ngikubone. Ukubambana kwethu akuzange kube lokuthi lo ngubani, lo uvelela ngaphi, loba kunjani, sibambane njengemuli yaseZimbabwe. Kujabulise yazi abantu abaningi kade bengathembi ukuthi kungenzeka lokho, and ngikhuluma nginje kutshengisele amazwe angaphandle ukuthi eZimbabweni singabantu beZimbabwe siyakwanisa ukuzenzela izinto zethu, singacelanga ngaphandle nxa singabambana. Kube kuhle kakhulu sibili, and abantu lakhathesi lokhu bethulile izinto, lokhu bephosele izimali, lokhu bencedisa befuna ukubona ukuthi abantu abasekhaya abahluphekileyo labo bayathola usizo.
Umnumzana Freeman Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative wabekhuluma ecingweni ekwelebhilithane lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu ngelinye lamaqembu amahlanu azamela umhlubo lowangezansi kwezwekazi le-Afrika kumncintiswano walonyaka wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liphumelele ukuyadlala kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elimela ilizwe le-Congo Brazzaville nge-2-0 ngensonto enkundleni ye-National Sports Stadium. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo li-11 kusibaya sika-Group G, kuthi elinye iqembu eliphumelele kulesi sibaya ngele-Democratic Republic of Congo, lona elinqobe le-Liberia nge-1-0 laphutsha lile miklomelo li-9. Abahlehlele iqembu leZimbabwe ngabagadli uKhama Billiard kanye loKnowledge Musona. UMusona unguye njalo ukapteni weqembu leZimbabwe ukhuthaze ukuba kuqalwe masinya amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo ye-AFCON yona eyaqala ngenyanga kaNhlangula.
Okuqakathekileyo yikubana siphange singene kukhempu njalo sithole imidlalo yokuzwana amandla eqinileyo. Okumqoka yikubana thina sibe lamalungiselelo amahle njalo siphangise ngazo zonke indlela ukuthi sitholakale kukhempu. Singenza njalo konke kuzahamba kuhle njalo okunye konke kuzazenza.
Amanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi lase-Afrika azaphatheka kwimidlalo ye-AFCON ngabalisa ele-Angola, ele-South Africa, ele-Namibia kanye lele-Madagascar. Ngokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphatheke kumncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2004 oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia, kuthi ngo-2006 liphumelele ukuyadlala kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gibhite, ikanti ngomnyaka ka-2017 libe ngelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gabon. Kuyo yonke le mncintiswano iqembu lama-Warriors alenelisanga ukudlula kusigaba sezibaya. Kolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Mozambique ngolwesihlanu olwedluleyo. Lawa maqembu azaphindana umphehlo kusasa ngolwesibili esigodlweni iHarare, njalo iqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Young Warriors kumele linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-Under-23 Total CAF Champions. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jaheli Dala. Kwanele mthwakazi kodwa singakehluka nesikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lumsebenzi. Kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.